Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 23 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa voyambira vavanoti vari kuda kukonzera zinyekenyeke mubato ravo. Zimbabwe inoti iri kuda kusimbaradza kudyidzana nedzimwe nyika kunyangwe vanopikisa munyika idzi vari kuti iri kupindira musarudzo dzayo madzimai akaremara okurudzirwa kunovhenekwa gomarara repazamu iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Hurumende yeZimbabwe inoti inoda kudyidzana nekushandidzana zvakanaka nedzimwe nyika dzakaipoteredza kunyanya dziri mugungano reSADC. Asi mashoko aya ari kutsoropodzwa zvikuru nevemapato anopikisa emunyika pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira avanoti hurumende yeZimbabwe ndiyo honzeri yebongozozo riri kuitika mudunhu reSADC. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nezuro muHarare mushure memusangano wemakurukota ehurumende gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira vakati Zimbabwe icharamba ichisimbaradza kufambidzana nenyika dzakaikomberedza senzira yekuwana chouviri kubva mukushamwaridzana uku
Nyika yedu inoda kugara zvakanaka nevavakidzani vayo. Ndizvo tiri mumasangano emubatanidzwa wenyika dzepasi rese anokurudzira runyararo. Isu takazvipira kuramba tichigarisana murunyararo neshamwari dzedu dziri pedyo nedziri kure.
Asi vapromise mukwananzi mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCCC vanoti apa hurumende iri kutaura zvemugodzi matsuro.
Havasi kurevesa semanzura maita kubva pakaita sarudzo kuZambia, kuMozambiki, kuNamibia nekuBotswana vari kupindira vachivhiringa kuti sarudzo dzenyika idzodzo dzitafambe zvakanaka zvisanane nedzemuZimbabwe. Saka macitizens emuSADC haasi kufara nezviri kuitwa nebato reZANU-PF vachipindira nematongerwo enyika anoitika kunyika idzodzo.
Mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions uyewo vachiongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese vari Joyce Ngwenya vanoti hurumende yeZimbabwe iri kuwanza simba rayo kumuromo sepinjisi asi kuzviito pasira zvinobatika zviri kuitwa.
Mabatirwo anoitwa kodzero dzevana veZimbabwe, mabatirwo anoitwa utongi wejekerere kana sarudzo haratidze kuti zviri kutaurwa nehurumende zvingaitika. Kana vasati vachinja maitiro eutongi weZimbabwe hapana zvavangataura zvingaita kuti vavakidzani vange vachida kugara nezvakanaka. Saka ukungotaura chete.
Kutaura kuno Zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika dzemuSADC kunyanya mune zvesarudzo. Ichinzi iri kutsigira mapato akarwira rusununguko rwenyika idzi muhondo dzichimurenga ayo anonzi anodyidzana zvikuru nebato riri kutonga reZANU-PF. Vamwewo pamadande mutande ndivo vari kuti masangano anotungamira sarudzo munyika idzi ari kudzidziswa zvikiribidi zvekubira sarudzo kunyanya kana kuchitariswa kuti ZEC yakamboshanyira mamwe masangano aya gore rino. Asi ZEC yakamboramba mashoko aya. Studio 7 yakatumirawo mibvunzo asi haisati yapindurwa. Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko kubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti vanhu ngavasataura kwavasina kuswera.
Isu hatingateereri mashoko evanorwadziwa nepundutso yakanaka inenge ichibudikira musadhaki, nekuti aunye mashoko asiri echokwadi asi ari kutaurwa nevapererwa vazama kuondomora sadhaki vaikonewa. Mashoko avo anozadzikisa kwatiri kuti aiwa vamunangagwa vari kugona basa ravo, vari kuziva zvavari kuita, vamunangagwa vari kuendesa Zimbabwe nesadhaki mberi.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uyewo vari Gweta, amai Jacqueline Sande, vanoti kukakavadzana kuri kuitika musadhiki uku mazvokuda mavanga enyora, nekuti sadhiki yatadza kudzora bato rezanupf mumaitiro aro ezvinhu.
Sadhiki sebumbiro rinoda iro kuti rienderere mberi nepfundutso uyezve nedhemokrasi nekutongwa kwakanaka kwenyika yaifanira kuti ongorora kuti nyaya yezanupf iyi, zanupf haifanira kutenderwa ichiba maelection ichimhura kodzero dzevanhu. Zvinova izvo zvakutoita kuti nyika dzese dzisatore sadhiki sechinhu chakakosha kana sechinhu chine vhalu.
Nezuro mutungamiri wezanupf uyewo vari mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakakorokotedza mumwe wavo mutungamiri webato refrelimo kumozambique vadaniel Chapo vachiti vaive vakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi musi wa9 mwedzi uno. Asi sachigaro wechimwe chikamu chesadhiki cheorgan on politics defence and security cooperation, amai Samia Suluhu Hassan vari zvekare mutungamiri wenyika yetanzania, vakabudisa mashoko ekuti zvakabuda musarudzo yekumozambique hazvisati zvaziviswa kune veruzhinji. Mune imwe nyaya, dare remakurukota rakatambira kurudziro yekuti mitemo yekuva nepfuti ivandudzwe kuti vanadzo vanyatsozivikamwa. Panenge potariswa zera remunhu, mamiriro epfungwa nezvimwe asati apiwa rezinesi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika uye vari zvakare mutungamiri webato riri kutonga rezanupf vaemarson Mnangagwa vari kuyambira vavanoti vari kuda kukonzera kusagadzikana mubato ravo kuti vasiye tsika yekurwisanisa vanhu. Uye mubato iri zvinhu hazvina kumira zvakanaka kubva vamwe zvavakatanga kukurudzira kuti vaMnangagwa vatonge kusvika madhongi amira nyanga. Asi vamwe mubato iri vari kuti vaMnangagwa vanofanira kuenda pamudyandigere sezviri mubumbiro remitemo, vosiyira chigaro mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mutori wedu wenhau Costan Komo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamuzinda webato ravo muHarare pamusangano uri kuitwa pamberi pemusangano wepagore webato iri kana kuti annual conference, vaMnangagwa vayambira nezvekuda kukonzera kusabatana mubato.
There is need to always guard against infiltration and the waywardness within party structures. We must decisively deal with abuses and not abandon our structures. Only hidden agendas create such abuses.
Tinofanira kugara takavhura maziso edu tichichenjerera mhesva mukono dziri mumusangano medu kuti tivaratidze gwara remusangano pasina kutya. Tinofanira kugadzirisa matambudziko ari mumusangano medu kwete kuputsa, uyewo tinofanira kukurudzira kutevedzwa kwebumbiro remutemo negwara remusangano.
vaMnangagwa vawedzera vachiti,
as a critical decision making body of our colossal mass partisan PF, it is incumbent upon us, the Central Committee, to ensure that all members continue to toe the correct party line.
Sebazi remusangano rakakosha, ibazi reCentral Committee kuti nengo dzese dzebato rezanupf dziri kufamba mugwara remusangano. Musangano wedu weNational People's Conference unofanira kurangaridza nengo dzese dzebato rezanupf kubva kumamisha kusvika kumusoro kuti musangano wedu haumisike, uyewo kugona kuronga nekutungamira musangano.
Mubato iri maita makakatano akanyanya nekuda kwevamwe vari kuti dai bumbiro remutemo renyika ravandudzwa kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Bumbiro remutemo rinoti munhu anoita mutungamiri wenyika kwemakore gumi chete. Mamwe matunhu akawanda ebato iri akatopa kurudziro yekuti bumbiro rivandudzwe. Asi vamunangagwa pachavo vakati munhu anotevedzera mitemo uye vari kuda kuti panopera temu yavo voenda pamudyandigere. Asi havana zvavari kutaura kumisa vamwe vemubato ravo vakaita segurukota redunhu reMidlands vaOwen Mudhancube vari kuti vamunangagwa vanenge vachitungamira kusvika muna 2030. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati mashoko avamunangagwa ekukurudzira nhengo dzebato ravo kutevera bumburo remutemo negwara remusangano wavo akanaka chose. Asi vatiwo kusatsiura kuri kuita vamunangagwa nhengo dzebato ravo dziri kuti varambe vari pachigaro kusvika muna 2030, zvinova zvinopesana nebumbiro remutemo zvinoratidza kuti havasi munhu anotaura chokwadi.
Tikatarisazve vamunangagwa havasi kutsiura nhengo dzebato reZANU-PF dziri kudedzera kuti varambe vachitonga kudarika makore akatarwa neConstitution 2028. Saka izvi zvinotiratidza kuti havasi sincere pamacomments avo avari kupa kana takatarisa pamaissues econstitutionalism munyika.
Vaimbove mumiririri weNational Assembly kuSt Mary's kuchitungwiza uyewo vari sachigaro weNational Democratic Working Group vaJob Scholar vati mashoko avamunangagwa anoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo.
Zvinhu zveZANU-PF kana mukaona vachirwisana kana kubudisirana mapfumo mumusha mavo ndezvekungotarisa, nokuti takaona kazhinji kacho kuti vanenge vachida kuti vasevenzese vana veZimbabwe sezvavakaita mugore ra2017 muna November.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Swaziland vaHenry Count Evans vaudza Studio 7 kuti nyaya yemakakatanwa ari muZANU-PF achapa kuti vakawanda vanyanye kunetseka sezvo pasina ari kutarisa kusamira zvakanaka kweupfumi.
The more tichiva nemainfights mukati mebato reZANU-PF, tinenge tine nguva shoma yekutarisa kuti zvino ikonomi yedu iri kuwai ichange ichivandudzwa sei.
Nhengo dzeZANU-PF dziri kutarisirwa mangwana kutanga kuenda kuvulawayo musangano wepagore uyu uri kuitirwa kuZimbabwe International Trade Fair Grounds uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimudzira upfumi kusvika muna 2030 kana kuti industrialize and modernize towards the attainment of vision 2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padandemutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda padandemutande redu reFacebook, moenda pane link yatinokupa ipapo, mubatana nesu pa VOA Shona channel. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Mamwe madzimai akaremara arikukurudzirwa kuti anoongororwa chirwere chegomarara kana kuti breast cancer mumwedzi uno waGumiguru unorangaridzwa vanhu nezvechirwere ichi kana kuti Breast Cancer Awareness Month. Mamwe madzimai akaremara anotiwo ane zvimhingampinyi zvakawanda zvaari kusangana nazvo zviri kuvatadzisa kuenda kunoongororwa. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevakaremara akawanda anoti nhengo dzavo hadziwadzoenda kunotarisa chirwere chegomarara sezvinokurudzirwa nevana chiremba. Zvikonzero zvinoita kuti vasaende zvinosanganisira kushaya ruzivo, kusarurwa kuzvipatara uye kutadza kupinda muzvipatara nemauche kana kuwana motokari dzinokwanisa kuvatakura. Mukuedza kugadzisa dambudziko iri, nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevakaremara reMasvingo Disability Forum, amai Memory Masango vanobva kuward 12 kwachivi vanoti vari kuedza kupa madzimai ava dzidziso.
Ndinoti kumadzimai anorama neurema zvakanaka izvozvo kuchengetedza utano hwedu kuti tizive kuti timire papi. Mwedzi unokuongororwa kwebreast cancer, mudzimai wese anofanira kunoongororwa.
Mukuru webasa msangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute for Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwo vanoti dzimwe nguva vakoti havazive kuti vobatsira sei vakaremara ava.
But isu tinoona sekuti madzimai akaremara haakwanise kuenda kuchipatara nguva nenguva kuti vanotariswa kuti vane gomarara here nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kuti vana mukoti havana ruzivo kuti vanobatsirwa sei kana kuti mudhuri yacho haisviki ikinyore. Nekudaro tinoona kuti pamadzimai anosangana nedambudziko iroro vazhinji vacho vanorasikirwa neupenyu hwavo.
Vanorwira kodzero dzevane usope muzvare Ignes Gurune vanoti zvakakosha kuti vakaita saivo vanoongororwa sezvo vagara vari munjodzi yekubatwa nezvirwere zvegomarara.
Ukange wabatwa nebreast cancer tinorova kuti une wava nematambudziko maviri bosta gara tine skin cancer inoti dherera especially mazuva okupisa kudai.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko nekutyidzana nevanhu mukanzuro yemasvingo muzvare Ashley Jinjika vanoti
turi mwedzi waPink October mwedzi unocherechedzwa nepasi rose uri mwedzi wegomarara remazamo. Sekanzuro reguta remasvingo tinokurudzira madzimai kuti vashanyire zvipatara zvedu zviri mumawadzi avanogara vaende vanoonekwa kuti havana breast cancer here indivhendi yekuti vanenge vaonekwa vainawo vakumbidza kuiswa pamishonga.
Vati vane chirongwa chakakusha chekubatsira madzimai vakaremara vakavakurudzira kuti vauye sevamwe vazoongororwa pachena.
Kune vanorarama neurema havasi kusiyiwa futi pachirongwa ichi. Tinayo futi special program yekunge tichivatarisa kana kuine vanenge vachinzi havakwanisi havo kunge vachisvika kuzvipatara zvedu but hapazoshayikwe nzira dzekunge vachiwana access kumaservices edu iwaya.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Kudzai Masinire vane chipatara chavo chemasinire medical center vanoti zvakakosha kukurumidza kuongororwa chirwere ichi.
Screening yakanyanyokoshera pakuti kunge kenza ikabatwa ichiri kokutanga nguva zhinji inorapika ichitopora zvachose.
Ko munhu anoziva sei kuti ave nechirwere ichi? Zamo rinogona kuita bundu munyatso unoita sekunge wapinda mukati kuchinja kweruvara rwezamo kuita inenge nyaviri pazamo uye kubudisa inenge mvura mumazamo. Vachitaura paurongwa hwekucherechedza mwedzi uno wegomarara repamazamo kuBulawayo mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaTimio Squidini vakati chinangwa chehurumende ndechekudzikisa uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi. Ongoro yakaitwa neZimbabwe National Cancer Registry muna 2019 ichangoburitswa inoratidza kuti magomarara emuchibereko neremuzamo ndiwo ari kunyanya kuuraya vanhu vakawanda munyika. Gomarara repamazamo riri pachidanho chechina pakuuraya vanhu. Kana varume vanoitawo chirwere chepazamo ichi muna 2019 vanhu zviuru zviviri nemazana mana negumi nevatanhatu vakafa nezvirwere zvegomarara. Nakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuUganda anoti moto wakabatira mushure mekunge motokari yakanga yakatakura mafuta edzimotokari yabuda mumugwagwa nekuputika pedyo neguta guru reUganda reKampala yakaurayisa vanhu vangangosvika gumi nemusi wechipiri. Svondo rapera motokari yaivo yakatakurawo mafuta edzimotokari yakaputikawo kumaodzanyemba kweNigeria ikauraya vanhu vanoda kusvika zana nemakumi manomwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeDiaspora Meds iyo iri kubatsira kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mikana yekupinza hama neshamwari vari kumusha muzvirongwa zvekuchemana zvine chiremera pamwe nekuti vakwanise kurapwa muzvipatara zvisina dambudziko. Kambani yeDiaspora Meds iyo yatakambotaura nezvayo munguva yadarika rwendo runo yadzoka zvakare ichiwedzera zvirongwa zvinokwanisa kuwanikwa nevari kunze kwenyika zvakanangana nechema kana kuti funeral policies zvine mitengo iri pasi kwazvo inokwanisawo kubhadharwa nemunhu wese. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weDiaspora Meds muzvare Rumbidzai Zuzanyika kuti tinzwe zvizhinji.
Ongu tauya zvekare nemafuneral policy ane mutengo wakaderera unotangira pa$50 zvichienda zvakadaro. Inenge yakawanda yacho inogumira kana pa$23 zvichienderana nezera nemari yaunokwanisa kubvisa semunhu. Takaona kuti vanhu vari kubvisa chema dzimwe nguva hausi kukwanisa munhu haazovigwi zvine hunhu mukati. Tati aiwaka ngatichipai mukana wekuti vanhu vati vabvise padiki pavanapo ipapo tichikwanisa kuzovapa mari zhinji yokuti vaone kuchengetedzeka zvine hunhu nechiremerera mukati.
Kune vamwe vanogona kuti sei makadzikisa mari dzavanenge vachibhadhara voona sokunge zvirongwa zvenyu zvisina kukosha, munoti kwavari?
Ndizvozvo chaizvo, vanhu vanogona kukashikamadzwa kuti sei tapa mitengo yakaderera kudai. Asi takagara tikaongorora sevanhu veDiaspora Meds tikaona kuti aiwaka isusu tinoshanda tichida kuti munhu wese akwanise kuchengetedzeka, akwanise kuwanawo kubhenefita kune maproducts ese atinotengesa. Saka takaita kuumbiridza maproducts anoenderana nehomwe dzine vanhu kuitira kuti chero ane pondo, chero ane dhora rimwe chete, chero ane madhora matatu akwanise kuwanawo polisi.
Mungatsanangura here zvinowanikwa mupolisi yoga yoga?
Papolisi yedu tine imwe inotangira pa$50 ine vana vanotangira pa18 years zvichidzika. Mwana akashaika achibhadhara $50 iyoyo pamwedzi anowana $1,000 yechema. Muchivanhu chedu tinoiti chema naika, asi muchirungu techiti funeral policy. Akabhadharawo iri pondo anopiwa $1,500. Akazobhadharawo iri $3 anenge achipiwa $2,000. Tozoti kune vanhu vakuru vari pakati pemazera e24 to 65 years, pane zera iroro diki inotangira pa$3. Akabhadharawo $3 anowanawo $1,000. Akabhadharawo $3.50 pamwedzi anowanawo $1,500. Akabhadharawo $5 anowanawo $2,000. Takaona kuti mazuva ano vanhu vari kutambudzika kuti vakwanise kuchengetedza vanhu. Hongu vanogona vane mamwe mapolisi anovapa makofini, anovapa matende, anovapa zvekubatsiridza parufu. Asi pane mari iya yainozoshota yatinozonzi vanhu ngatiitei mudeme mudeme, vamwe vanenge vasina. Saka mari iyi ndoipa inozoshanda kuti ite yatinoti top up pazvinenge zviripo panguva iyoyo.
Polisi yenyu iyi inotora kusvika kumazera api?
Inosvika pazera re8 years. Asi sekuziva kwatinoita kuti pamapolisi vanhu vedu vechikuru ndo vanowanzobhadhara mari zhinji nokuti panguva diki pane chinogona kuwanikwa.
Ko, vanoda kukubatai muzvaro Sunzanyika vanokubatai papi?
Vanoda kundibata runhare rwangu +263 774 408 +263 774 08 408, kana kuti munokwanisa kutumira email info@diasporameds.com, info@diasporameds.com, kana kuti munokwanisa kushanya pawebsite yedu www.diasporameds.com kuti muwane zvizere pamusoro pemaproducts ese andinenge ndataura nazvo.
Avo vanga vari mutauriri weDiaspora Meds muzvare Rumbidzai Zunzanyika vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nezvenyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musi wa5 Mbudzi. Nasi kwasara mazuva 10 kuti sarudzo iyi iitwe, kunyange hazvo vamwe vanhu mune matunhu akawanda emuAmerica vari kubvumidzwa kuvhota, kana kuti inonzi ballot voting. Kuti tize nezvenyaya iyi yekuti vanhu vakurumidze kuvhota, regai titaure nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Frank Guni.
Tingati urongwa hwakaisvonaka kwazvo, nokuti hunopa mukana vanhu vanenge vane zvigozhero zvokuti vazovhota musi wakatarwa wa5 Mbudzi. Zvinopawo mukana vamwe vanenge vari panzendo mukufamba, vanenge vakabatwa nemabasa, kuti vaone mukana wokuvhota pachine nguva.
Asi hapazobirirwe here apa, Dr. Guni?
Ndingati chinhu chakanaka kuti vanhu vazive ndechekuti maballot papers kana kuti mapepa anotumirwa kuvanhu, mastates mazhinji ane mitemo inoti iwewe uri kuda kuita early voting ndiwe unovataurira kuti ini ndoda kuvhotera pachine nguva, vokutumira ballot. Ballot rega rega rinoprindwa muno muAmerica muevery state rine ID number yaro, rinoskanwa. Saka mune matunhu akawanda, mastates akawanda muno muAmerica, pavanokutumira ballot iroro richiuya kwau, rinogona kutoritreka kuti raapasi. Kana wari wavhota waritumira back, kwajiji anotumirwa nepost office, United States Postal Service, parinosvika kupost office vachitaura kuti varitora, you can track it online kusvika rasvika kwarinozonoverengwa. Zvese izvozvo zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo chokuti magwaro avo ekuvhotesa iwavo maballot haakwanise kuzoshandiswa pakubiririra sarudzo.
Tichitarisa mapato maviri ari kukwikwidzana zvakasimba, reRepublican Party nereDemocratic Party, ndevapi vanowanzokurumidza kuenda kunovhota?
Early voting ya kumakore mazhinji yakanyanyowandira kubato remaDemocrats. Ndo vazhinji vanowanzo kuti vanhu vavo vakurumidze kunovhota. MaRepublicans vakanga vakuda kuitawo zvakada kuenzana nemaDemocrats, asi tinoziva kuti vaTrump musarudzo dzakapfuura idzi vakanga vachiti vanhu vasashandise early voting, vachitaura kuti vanhu vanogona kubirirwa mavhoti avo. Tinoda kuti vanhu vazive kuti kwaiva kusanzwisisa kuti maballots anoshandiswa sei uye anozoverengwa sei.
Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare vari muno muWashington DC muAmerica. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Uyo Rumbidzi aimupofa anotaura palive talk mashoko akasarurama, anotaura kuti kuna anaAmerica vana Trump wakapfurwa. Trump paakapfurwa, Secret Service inova yakafanana neCIO yemuno yakatomuprotekta, ikamuchengetedza, ikamutora kubva naye ipapo. Ende ne vanhu vakaita izvozvo vakatsvagwa. But muno muZimbabwe tine vanhu vakawanda vakaurava, vana Boneni Ncube, vana napasta kumabhuku uko, vakatorava nevanhu vanozikanwa. Asina nhasi havasati vasungwa. Vanotaura kuti hanzi vanoitira vanoti democracy zvisiri democracy. Mapolitical parties ekuno neuko akatosiyana. Uko vanoprotekta vanhu, masoja, mapurisa, they protect the people. Kuno kuZimbabwe they don't protect the people, vanoprotekta mapolitisians. Ai political party riri kutonga. Ngatitaurira nechokwadi ndokuti tive maZimbabweans ane one vision.
Masora sei vashamarari vestudio 7 ari kutaura ndimudenda ari kushurugwe. Ndaida kutaura hangu nawe pamusoro pavakuru vedu vanoenda kunobatsira mamwe mapato kune dzimwe nyika. Asi havazivire kuti kune dzimwe nyika ikoko kwakaita sekuSouth Africa, Botswana, Mozambique naNamibia, kune vana veZimbabwe vari ikoko. Iva havazvioni here kuti vanohokonzeresa kuti vana vari ikoko vemuno munyika vawanewo matambudziko, vawane kusagara zvakanaka? Itai vanhuwo vakuru vatungamiri vedu.
Pastudio 7, makadini henyu vari sei musevenzi wenyu? Vedu vemutiitirewo maodhi edu ambo hukwavo, tinongogarawo tichikanda maodhi ambo hukwavo. Mutitaurirewo vanhu veZANU PF vatiitire musha. vanokashamara zvakaitiwa kupisiwa umwe achiti kutanga kutozviona unotanga kuzviona izvo zvizvo zvavaiita vachipisa mumapozishini nhasi voti waka unozviona mumamuvhu nekudzimwe nyika hatisai zvamboitika muZimbabwe nokuti zvava kuitika kwavari manje vaakukashamara ngavatiitire mushe vachavhiringana havo kusvikira zvanaka gwendo runo hatipindiri gwendo runo vanopedzera navoka
Studio 7 masora sei vana mukoma jonga kumbirawo mutibvunzire vamunangagwa kuti isusu zvizarwa zvemozambique hatina kumvhotera vamunangagwa isusu takavhotera Frelimo neposition hatina kuvhotera vamunangagwa asi vamunangagwa zvavakuita manjeka hazvichatifariri vamunangagwa vachatenga vane mwoyo wehokotora ngavaite mwoyo semunhu ngavasiyane nezvekunyika kweduko ngavatange vagadzirira iyi yavo nyika vagadzirire mare munyika mavo
tinotenda tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuMpumfu 2024 ngoCape Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Pambili kokubambana. Pambile mpucuko pasi laba thengesi silabo yini
umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU PF lizajezisa kabuhlungu amalunga ebandla leli athothozela ongezwani izakhamizi zikhala ngokwenziwa ngabemba amatshe aligugu kobulawayo Abadabuka eZimbabwe abahlala kweBotswana bakhala ngokuncipha kwamathuba emisebenzi. Zonke lezi ndawo lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU PF lizajezisa kabuhlungu amahlonga andlebe akubandla leli athuthuzela okungezwani. Wethule lokhu ngesikhathi kulokuxozela kubandlaleli phezu kodaba lokusuka kumbe ukuhlala kwakhe embusweni kungafika umnyaka ka-2028. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa owethule amazwi la emhlanganweni wedale le-Central Committee eHarare namuhla uthe kulamalunga ebandlaleli abaphikisana nalokho okuthandwa nguZulu kazange aveze amagama alabo abenza lokho loba nje kusobala ukuba kubangwa ukuthi asuke kumbe yahlala esikhundleni kungakafiki umnyaka ka-2028
There is need always that against infiltration and the waywardness within party structures We must decisively deal.
Kumele silwisane labasilwisayo sikhathi sonke lamahlonga andlebe laba abafuna usilwisa kumele sibalwise sisebenzisa imithetho yethu.
Lokhu kuza ngesikhathi kulembiko ethi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ufuna ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa singakafiki isikhathi sakhe sokusuka esikhundleni. Kodwa uChiwenga kakhulumi lutho ngodaba lolu ubekhanya ezondile uMnangagwa. Ekhuluma emhlanganweni lo
pambili kubambana pambili empucuko pasi laba thengesi silabo yini
hayi kulungile qhubeke ngomsebenzi
ibandla leli liqhubeke umhlangano wedale le Central Committee lo ulandela owenziwe izolo owedale le Politburo ngesikhathi kulungiselwa umhlangano omkhulu owe annual National People's Conference ozaqhutshwa kobulawayo ingcitshi kwezombusazo zithi kusobala ukuba kulokulwisana kubandla leli ngenxa yokungazakali kokuba umnangagwa uzachiya isikhundla sakhe kumbe hachi ngo-2028. Enye yalezincwethi umnumzana Riz Joyce Ngwenya uthi kunokutshaya amanzi amnyama kubandla elibusayo.
Yikho ngingazi ukuthi nxa yena esithi yena kulezigiligiqi emhlanganweni wezanu ezifanele zishaywe ngoswazi, angiboni utshone yena kakazake athi yena laba abathi bona ngabe ebusa kufikela 2030 ngabathuli, kazange atsho njalo. Yena uyabe esithi yena angisoze ngidinge ithuba lokuthi ngibuse okwesithathu. Yikho lami ngisithi kufunabela angizwisisi ukuthi ukhuluma ngani lo ubaba lo.
Umnumzana Ebert Jamuka owebandla le-People's Unity Party laye uthi kuthunqa intuthu kubandla le-ZANU-PF ngodaba lombuso kamongameli.
Abanye bafuna uChiwenga angene njengamanje, abanye bafuna uMnangagwa aqhube njenge-president until 2030. But uMnangagwa sefeyilile izinqumo zakhe zonke, ama-promises aka Emmerson Mnangagwa.
Kulabanye abathi udaba lolu lulakho kukhulunywa emhlanganweni ozaqhutshwa kobulawayo. Kodwa umnumzana Thedi Ncube owenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network uthi umhlangano webandla leli kawusoze ukubeke kube sobala ukuba ngubani ozathatha intambo zombuso ngo-2028. UMnangagwa usekhulume kathathu ngokuthi kafisa ukuqhubeka esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla le-ZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe lokhu ekhona. Abakuphikisayo lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sokumele kungene omunye esikhundleni lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuduma kuze kudabuke izindlu ngesikhathi kugejwa ilimestone ephumula kwabulawayo. Edolobheni leli kuke kwaba lokudonselana njalo phakathi kwezakhamizi Richmond, Country Park lenkampani ebizama ukugiga isamende duzane lendawo lapho okulahlelwa khona izibi ebizwa ngokuthi ingozi mine. Konke lokhu sokuchiya abantu abaningi kobulawayo bezondwe okwamagama ngokwenziwa ngamakampani emba ilimestone lokunye. Bakhona njalo abalonde udaba lokwenjiwa kwamatshe aligugu balwethula ngokugcweleyo kumabonakude. Unqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uduma kuze kuzwele ebantwini abahlala ePhumula abathi inkampani yemba ilimestone isebenzisa amahola achaya kuqaqamba endlebeni njalo kudilize izindlu. Le ndwangu lazo sezibaleka kwezinye indawo kwenjiwa khona amatshe aligugu. Kwesinye isikhathi lubamba nki uthuli oluthunqa emigodini yekampani yakwele China eyeWali Inquiry Private Limited. Phezu kokunanzelela okwenzakala edolobheni leli, inhlanganiso yamazwe wonke e-Accountability Lab encedisa uZulu ukuba zilwele njalo kusetshenziswe umnotho welizwe ngemfanelo ibambisane lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association bethula lolu daba kumabone kude olulesihloko esithi Time Bombs, the Impact of Urban Mining on the City of Bulawayo. Ikhansili ithi kuvele sobala kudokhumentari le ukuba abantu abaningi babhekane lenhlupho ezimangalisayo ezidalwa ngamankampani ale migodi kobulawayo. Ukhansila ka-Ward 28 uNtando Dlovu uthi umasipala kasoze aphinde avume ukuthi kwembiwe amatshe aligugu phakathi kwedolobho njengoba kuvela ukuthi kuyingozi kubahlali.
This food in the city council, we need to review our policies. Our mining activity in Abanaki, mining activity, Yaro Kuso, mining activity proximity, even the manner to Izakamus.
Uncoma kakhulu okwenziwe izakhamizi ze-Country Park ezizimeleyo zalela inkampani yakwele China e-Labenmon Private Limited leyinye ukuba avule imigodi yokugaya isamende e-Ngozi Mine. amankampani la acine evunyelwa ikansili ukugaya isamende eumvumila eduzane le-United College of Education okungela zindlu zikaZulu. Umqondisi we-Accountability Lab, umnumzana McDonald Lewanika, uthi idokumentari abasanda kuyethulela uZulu iveza udubo oluzahlala lezakhamizi okwesikhathi eside.
There are obviously concerns from residents around the pollution.
Owona ngenhlelo kubulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Abigail Siziba, laye uthi bafisa ukusebenzisa idokumentari le ukuthi kuhluzwe kabanzi udaba lokwemba amatshe aligugu emadolobheni.
So kusuka lapho i-documentary le izasetshenziswa as an advocacy tool ukukhulunywa labameli abahlukeneyo.
Izakhamizi zePhumula zikhala ngokudabuka kwezindlu lezambuzi, umsindo kanye lothule oluthunqa emigodini emba i-limestone duzane lezindlu zabo. Unkosikazi Anastasia Chikuni uthi badlela evalweni ngoba kuhlala kudutshulwa amahola emigodini le. Inyamazana lazo sezivaleka kule migodi le. Umnumzana Trust Mkhwananzi uyakufakaza lokhu.
Izindwangu sezibalekela umsindo zisizohlala lathi ePhumulasango. Zemfuni zele sezifika ePhumulanono.
Banengi abakhala ngothuli oluthunga emigodini okwenjiwa i-limestone. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi baqanjelwa amanga ngabanikazi memigodi le ukuthi ngeke kuqhamuke imikhuhlane njengofuba, i-tuberculosis, ngenxa yothuli olugcwele indawo yonke.
Akukaozasizwa ngaphana kuthiwa uyayelatshiswa ngoba abantu babe bebulawa yizifuba.
Inkampani ye-Walin Quarry yona ithi sincedisa izakhamizi zePhumula ngenhlelo ezehlukeneyo ukuze iyamukelwe ngabahlala kulindawo. Isikhulumeli salinkampani, umnumzana Roderick Moyo, uthi babhadala imali yabafundi abalichumi lesitshiyangalombili 18 ezikolo ezehlukeneyo ePhumula.
Ungakhangela la ngiphumula nqombi yonke inkulu la. Some of the houses abe lama-crack before the mine. Sizazama ukuthi lati sincediswe in process.
Izakhamuzi zilethemba lokuthi i-documentary ehlelwe i-Accountability Lab izanceda ekwethuleni iziqondiso zomthetho obunjwayo, i-Mines and Minerals Bill, elakho ukuvimba ukwenjiwa kwamatshe aligugu emadolobheni. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo. Ningungwele Dube.
Sasidlela evalweni izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa kulandela ukwanda kwezihlakalo zokudutshulwa kwezimuli elizweni lonke jikelele. Ukuthi uzokhuluma lo usipha lolo daba.
Kumaviki amabili asanda kwedlula kudutshulwe kwabulawa imuli yabantu abayisitshiyagalombili 8 elokishini le-Orange Farm esezansi kwedolobho le-Johannesburg. Laba bantu babulewe ngumnini weshabhini ngemva kokulwa lelunga lalo umdeni ebilifuna ukuthenga utshwala. Ekupheleni kwenyanga uMpandula kudutshulwe kwabulawa amalunga emuli alichumi lasitshiyagalombili 18 endaweni yelusikisiki esabelweni se-Eastern Cape. Phakathi kwenyanga kaMpandula nomfumfu kuphela kulezihlakalo eziningi zabantu abadutshulwe sikhathi sinye, ama-mass shootings, kugoqela abane 4 abadutshulwe eDurban labayisithupha 6 abadutshulwe elusikisiki njalo. Bathithibele ababulawelwe izihlobo zabo. Owesifazane wakwele South Africa unkosazana Lorraine Maisha uthi nguye yedwa lengane emunyayo abasindileyo ekudutshulweni kwemuli e-Orange Farm.
Ngaye ngapha emva komkhukhu ngafika ngalala phansi. Ukulale kwamphansi ngiyambona ngiyezwa la amabhulethi pa 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 pa. And ngiyezwa ukuthi lama bullet la usebenzisa isibhamu sokuqala azaphela wathatha isikhashanyana ngamuzwa uyakhokha futhi washaya. Angikho right namanje angakabelieve.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi zehlakalo zokudutshulwa lezi zenzakala ubusuku lemini endaweni abahlala kuzo ikakhulu eHillbrow Berea laseYuvel lapho kuhlala khona beZimbabwe abanenge. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Stembi Nkosi Skosana uthi sekusesabisa ngoba bavikana lalokhu kufa nsuku zonke.
Abaningi abantu beZimbabwe ngempela abadutshulwayo, sihamba kumaphala almost every week. Abantu bethwala bethwalelwa khonale ekhaya eZimbabwe. Kubuhlungu kakhulu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube yena othi usizi ukuthi uthola sekulabanye abeZimbabwe abaphathekayo kulobu bugange.
Into ethusa kakhulu leyo sokuzima lokuthi sihlanganele labanye senze ulutho esibuthene ngoba awusazi ukuthi sodutshulwa lapho umsedutshwa. Ngesikhathi esiningi labantu abadutshulwa isikhathi esiningi ababoshwa. Yiyo into esabisa kakhulu. Abantu bayaganga kodwa i-rate yabantu ababoshwayo isigange eziboshwayo incane kakhulu.
Konala amaviki asanda kwedlula kudutshulwe oweZimbabwe otshayela imota yeBolt eBerea. Zinengi izehlakalo zokudutshulwa kwezizalwane zeZimbabwe ezibikwa mihla yonke lasemalokishini afana leThembisa leSoweto. Umphathi Ntambo ogada lwendaba zamapholisa kwele South Africa umnumzana Senzo Mchunu utshaya phansi ngenduku esithi noma kanjani amapholisa azawuqeda du lomkhuba wokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Kodwa ke umchunu uthi lokhu kuzadinga ukuthi umphakathi aphatheke kule impi.
Siyanicela bantu bakuthi silo phaya eGqeberha ba amaphoyisa awazoni zangoma awakwazi ukubhula athi kunesibhamu phaya nakulowamuzi adinga thina ukuthi sisebenze nawo besenze umsebenzi wabo.
Ngokusho kwezibalo zamapholisa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loMpandula nyakenye bekudutshulwa abantu abangamachumi amathathu lane 34 ngelanga. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Umnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lweMelika olubona ngezovikela kuthi kulobufakazi obuveza ukuba eleNorth Korea selihambise ibutho kwele Russia elizalwisana nebutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amabandla aphikisayo kwele Namibia kabafuni ukuba inkampani yakwele South Africa iRandform iphatheke kwezokhetho kolozayo kulelo lizwe. Abakubandla le-People's Democratic Movement batshengisele emigwaqweni izolo bekhonona ngokuza ukwenziwa yinkampani leyo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelene leMelika kulabanye abathi kuza kuba lodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lweMelika lonyaka ngolwezi, kodwa kulabathandabuza ukuba kungenzakala lokho kweleMelika. Ukhetho lukamongameli kuncintisana owayengumongameli umnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats. Ukuze sihlaziye udaba lolo sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas, Texas, kunapha eMelika.
Baba Dube, mina ngokubona kwami mbona ngathi akusoze kwenzakale lokhu. Kungathi wethusela okukhona, kodwa-ke akusoze kwenzakale. Mbona ngathi imithetho yakhona iyala ukuthi kungaba lodlakele. Lungaba khona, kodwa-ke udlakele lwakhona luza phanga masinyane luqiniswe ngoba kuya ngomkhokheli upresident oyabe ekhona. Ngoba kathesi upresident okhona nguBiden, nguye ophethe intambo kwezamabutho lamapholisa lomvikela welizwe.
Kodwa kuyabe kusijona eMelika ungaba lodlakela?
Kuzabe kutshengisa sibili ukwehluleka lokwehla kwe America ukuthi kube lento enjalo nxa kube khona ngoba ngithi nxa bekhuluma bathathela kulokhano kuka January 6 okwakuyiko kwakujojozelwa ngulo owayephethe ngaleso sikhathi uDonald Trump.
Kodwa ubona ngani akusoze kwenzakale kumbe vele kungaba lo mthonsela wakho nje?
Kungenzakala ukuthi kube lo mthonsela wakho kodwa kangikuboni ngoba abantu labana benza lwana udlakela lolwana luka-2021 abaningi bakhona babotshwa basemajele bonke laba. Mbona ngathi bakubona ukuthi kakulula ukuthi kwenziwe khona ukuyani.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe seDallas, Texas khonapha eMelika. AbeZimbabwe abakule Botswana bahlalele evalweni ngesikhathi umomo womnotho welizwe leli uqala ukutshengisa impawu zokugudeka. Ukhetho oluzayo lwenza njalo isimo lesi sibe sibi kakhulu ebantwini bokuza, kubika umqondisi Dube weStudio 7.
Ele Botswana lizaqhuba ukhetho evikezayo ngesikhathi sisiba sibi isimo somnotho esidalwa ungathengwa kwamatshe aligugu amadayimani emhlabeni wonke jikelele. Abadabuka eZimbabwe abahlalela izweni leli bathi balakho ukuthwala nzima ekutholeni imisebenzi. Lo nyaka ele Botswana lithengisa amadayimani okusuthisayo amatshe la eyiwo abambe umnotho wakuleli lizwe osokudalwe ukuthi amanye amankampani abike ukuthi kungakhala isigumula emsebenzini. Umnumzana Fortune phakathi wakwele Zimbabwe lebhizimusi yokulungisa okufana lamafriji uthi sebeqala ukubona ukuncipha kwamathuba kwemsebenzi.
Imsebenzi wakathesi isisuba skate. I think lakhona singakhaya ukuthi khona kule there's a high unemployment rate ekhona elizweni okwenza ukuthi abantu mhlawumbe begcina sebezenzela nje. Like on my side, the market is very flooded now. Ukuthi umuntu engakwazi nje ukulungisa into encane, they now go on their own.
Uphakathi uthi lokhetho oluzayo luzafaka ukuthandabuza kwabanye ikakhulu abakubhizimusi.
So far angikwazi ukuthi kungazala ngoma kuma-elections, but abantu, you know, when it comes to izinto ezinjalo baba lokwesaba ukuthi mhlawumbe baspende more bengakabikwazi ukuthi bona kahle kahle what is going to be the outcome yama-elections.
Baningi abangasela msebenzi okwamanje kwele Botswana abagoqela bokuza abayidinga nsuku zonke. Unkosazana Simangaliso Dube ohlala eHabron uthi isimo kwele Botswana ngezemsebenzi siyaguquka kusiba lukhuni.
Ukuthi sifake ukudla etafuleni khonokho ukuthi sibe sisebenza sitengisebenzi senza amapisijobo sisebenza ezindlini, but lawo amapisijobo asatholakali lasezindlini zangkhona, imali yangkhona incane. So igcina ingasasenelisa ukuthi senelisa ukuthi sithumele ekhaya siphinde sibhadale nerenti ngapha ngoba into zangikhona lazo sezidura.
Uthi noma isimo sesiguquka kwele Botswana kulokho kulobubelo uma uqathaniswa lekhaya. Unkosazana Sindiso Sibanda laye uthi isimo somnotho lezinsuku sizatshiya abanye abeZimbabwe bebhekane lobunzima ngoba uzaba lenguquko ngendlela abantu abasebenzisa ngayo imali.
Abantu abavela elizweni leZimbabwe singabakhuthaza ukuthi kumele balungiselele ngoba kukhanya after elections kuza kuba nzima. Isikhangelo lithi kuzaba worse kusiya phambili ngoba masikhangele vele kuzaqala ngokuthi uchaye bona laba abavele bezenzela wona ama-peace job lawo. Ngingumuntu nginjenza cabanga ukuthi ukuthi ngikhathe umuntu azongiwashela, ndingumuntu azongigezisela, ndingumuntu azongi-ayinela, kungalula ukuthi ngiseve yona le imadlana engiyithweleyo ngizenzele lowo msebenzi.
Ele Botswana lona likhangelele ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ozayo ukuthi mhlawumbe isimo sokuthengwa kwama-diamonds ingakhuphuka. Kodwa kwakhathesi uhulumende soxwayise izizalwane ukuthi zibophe zigcine ngoba ungela mali kusikhwama selizwe. Okunhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana uNomzana Sifa Sithuma uthi ngaphambi kokukhangela umnotho uma kuvele kulokhethwa elizweni abakuza bazibuza imibuzo eminingi.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngubani ozangena kuyawina liphi iqembu kuluze lini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo olutholele kuze. Ukuthi labo abangenayo nxa bethe bangena bangena kutshoni ngathi, you know, kumbe kuyini abakuhlelileyo ngathi singabantu bokuza, uyabungakwazi. So yes, we are very anxious.
Ele Botswana lizaqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngolwesithathu ngeviki elizayo kulokufuthelana phakathi kwebandla elibusayo leBotswana Democratic Party, iBDP, kanye labaphikisayo wona ayethisa ebandla leBDP umlando wokusebenzana lebandla leZANU-PF ekuphekaphekeni impumela yokhetho. Lokhu sekufaka abeZimbabwe emehlweni kaZulu eBotswana ngesikhathi kuthiwa abanye baphiwe isithupha ukuthi bavotele ibandla le-PDP kukhetho oluzayo. Ibandla le-ZANU-PF liyakuphika lokhu. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Lokhu ethi Jibele uKenny Dube, indodana kagogo obelodumo uRose Nyathi ongcwatshwe izolo elethi Stanley Cemetery. Lapha uKenny uxoxa lo-Ezra Jesus Banda.
Umama Selehle angazi ukuthi ngiqalise ukukhuluma ngandlela bakhe. Njengoba bengishilo kwamanye ama-video, umama ube ngubaba, ube ngumama kimi. Imfundiso yakhe ekade igcwele ubuhlakani. Ngiyayibonga, ingishiye ngisendaweni engcono kakhulu. Nomelele namuhla simfihlile laphana. Ngishiye ngile themba elokuthi noma ngibhekane lezinhlungu zempilo ngiyakwanisa ukuzinqoba.
Wena-ke umuntu ofundileyo njalo-ke ule degree lakho le-engineering, kodwa ugogo nguye umama wakho ngiyawufundisa njani umsezingekho mntana mngena lapha uthezemagedi wafundisa?
Umama wamfundisa, well ngingayithi iskill yokudinga imali, well i-business yokuthengisa, kodwa iskill ngiyasithakazelela lesi skill ashiye emfundise sona. Abantu abaningi bayathola ukuphila kiso, abaningi bayaphumelela benza izinto ezimangalisayo kakhulu. Ngiyambonga umama ngokumfundisa lesi skill ngoba siyaphilisa. Silethi silokho engikuthi ngama-people skills. You develop people skills at the same time. Kuyakwenza ube ngumuntu oxhumana labantu abaningi kakhulu. Isikili esincedisayo empilweni. Umama ngiyamthanda kakhulu. Ube yintombi elolaka kakhulu. Kodwa ulakwa lakhe ngilibone kulithando kimi. Ulaka lwakhe belingayisilo lokuthi ngeloku ngizonda kumbe ukuthi amphathe kubi. Ibiyindlela yakhe ukumfundisa. Ngaleyo ndlela ngiyakhe indlela eyunikhi kuye. Ngifundile and amboni kulo lutho engafisa ukulitshintsha ngesikhathi sisonke entweni zonke amfundise zona.
Lo ngukenny Dube, indodana kagogo obelodumo uRose Nyathi, owekhuluma lo-Ezra Sibanda weStudio 7 ekoBulawayo. Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp.
Ninjani bathokazi bakithi, ninjani. Ilizwe leli lakithi angeke lize liphumelele ngenxa yenkokheli ne-government yayo ehlukumeza abantu. Kambe shuwa makazovimbela ukuthi amabandla azimeleyo atholiswe izimali ngaphandle kwamazwe. Nalabo khona manje sokungalaba ama-journalist sokuthiwa khona bakhuluma izona. Kusho ukuthi bona bahlala nje bacathamela umphakathi danokuthi bona babheke ilizwe ukuthi umnotho bakhona nemisebenzi bakhona baqakethisa udlame.
Salibona sithu sokwendinjani emagumbini amanomhlaba wonke. Selivisa amazwi enduduzo emndenini agogo uManyathi osesishiwe. Angalale ngokuthula ugogo wethu, gogo ebesimthanda kakhulu. Angalale ngokuthula. Siyacela kodwa nje kwenza ukulungiswa kulabo dokotela namanensi abamnike imedication e-wrong, babotshwe bajezele izenzo zabo ezimbi. Because nami ngikhuluma kanje yiloba mncane wami owasishiyayo ngendlela efanayo, amnikeza imedication ye-cancer engenayo i-cancer, yahle yamqedelela yambulala wasishiya emhlabeni. Ibuhlungu kakhulu le nto yenziwa ezibhedlela ekubeni ama-medication akhona siyawathengiswa, sithengiswa ama-medication arong, kunikezwa abadala ama-medication arong begcina belahlekelwa zempilo. Kubuhlungu kakhulu lokhu. Kanti umbuzo wami uthi amadokotela namanensi wona lawo abesenza lo msebenzi, umsebenzi lo awupasele noma kanjani? Ngoba udokotela owazi umsebenzi wakhe angeke anikeze umuntu i-medication erong. Unensi owazi umsebenzi wakhe angeke anikeze umuntu i-medication erong. Omethoni fanele bayibhekisise le ndaba, nabaphathi bezibhedlela bhekisisani le ndaba. Bayaphela abazali bethu, ziyaphela izihlobo zethu, siyosala sizintandane singela abantu abadala ngenxa yelento ye-wrong medication.
Studio 7 basakazi bethu abahle esimamela indaba zenu imihla lemihla. Mina ngidlulisa ukubonga kakhulu ku-Ezra. Iqiniso engilizwe elikhuluma kumama wodumo uRose. Ukhulume iqiniso okudingeka ukuthi amakhansila lamapolitician ayenze okufaneleyo. Bayekele kuphela ukugcwalisa izikhwama zabo bengacabangeli abantu abansundu, abantu abahluphekileyo mayelana ngento yezibhedlela. Lokhona okube kukhulunywa ngu-Ezra kuliqiniso. Kunzima ukuthi ungasurvivor kulelani lizwe ungenamali. Abazama ukuthi lento bengayithathi ukuthi besokwanda izondo kuyu-Ezra ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso. Yila ukhwana okukhulumile u-Ezra liqiniso. Abazama ukuthi basebenzele abantu, becabangele abantu abangela lutho, abanganayo imali.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa i-live doc yalandela ngesikhathi esilandelayo. Hayi-ke sokusala namhlanje isikhathi asavumi. Oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Stube. Lalelani-ke i-live doc. Yezo.